Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina, chikumi 21, 2018. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Ongororo itsva inoratidza kuti veruzhinji havadi kuva pasi pehurumende yemauto. Mamwe mapato anopikisa anoti mutemo wePolitical Parties Finance Act unofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti munhu wese anonyoresa kupikwidza awane rubatsiro rwemari kubva kuhurumende. Kunetsana pakati peZimbabwe Electoral Commission nemapato anopikisa koramba kuchienderera mberi, ZANU-PF ichiti ZEC iri kugona basa rayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revadzidzisi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUS, rinoti gweta ravo vaDoug Coltart vachaendesa mapepa kudare redzimhosva mangwana, vachikumbira dare iri kuti rikomekedze mapato ezvematongerwo enyika kuti asashandise vana vechikoro kupinda mumisangano yezvematongerwo enyika. Mutungamiriri weArtus vaObert Masaraure vanoti zvimwe zvavanoda kumisa kushandiswa kwezvinhu zvechikoro uye kumisa kupindira kwemapato ezvematongerwo enyika munyaya dzedzidzo pazvikoro. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaMasaraure kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Vakati muschool zvedare sei vana vasamanikidzwe kuenda kumarali, school property isatorwi ichishandiswa for private political interest, mabhazi ezvikoro asatorwa achitakura vanhu kuti vaende pamusangano wepolitical party, vadzidzisi vasarudze nguva yekudzidzisa vachimanikidzwa kuti vaparticipate mumapolitical process, kuti learning time isabiwe vanhu vachiakomodheta marari sezvo karenda yedu yagara yakaafektiwa.
Izvi zvakonzerwa nei?
Izvi zviri kukonzerwa neunhubu hwatiri kuona huramba huchiitika musi wa15 June mumasvingo province. Magames evana akasuspendwa vanhu vachiti varida kuakomodheta rali yapurezidend. Zvakonzerwa nezvakaitika kugweru pakuva yakaitwa upinda kuzirali napurezidend munangagwa. Zvakonzerwa nezvakaitwa kwamutoko vatakuva na munangagwa vachiunganidza vana vechikoro zvakare. Zvinove zvinhu zviri against marecommendations akaburitwa neZimbabwe Human Rights Commission.
Pari zvino mapato anoita izvi akaita sapi?
Izvi zvichaunyanyobata vapato vezamupf ndova rokunyanya zviita zvakanyanyisa.
Inyaya yei yamoda kuenda nayo kumatare edzimhosva?
Kuenda kumatare edzimhosva tichikumbira indadhikti, tichikumbira kuti matare edzimhosva ahwane arambidze mapolitical parties kuti asashandise propati yezvikoro kupesiwa maendresi avo. Zvechipiri tichikumbira matare kuti arambidze kushandiswa kwevana kunokuenda kumarali kana vachinge vasina kupiwa mvumo nevamagadens kazi nevana nevabereki vevana ava. Zvechitatu kuti tirambidze private political interest asadisturbe the learning calendar yevana kuti kudzidza kwevana kusamiswe kuakomodheta zvemapato zvinenge zvichiitwa nenguva dzipi zvazvo. Zvechina tichida kurambidzawo zvakare dare rirambidze kumbotyidzwa kwevadzidzi kuti vaende vachinoparticipata mumapolitical processes aya. Saka ndo zvatiri kuendera kudare izvizvo.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Mapato anopikisa anoti mutemo we Political Parties Finance Act unofanira kubviswa kana kuvandudzwa kuitira kuti ubatsire vese vanenge vanyoresa ku nomination court kuti vakwikwidze musarudzo. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wanga wakarongwa neTransparency International Zimbabwe pamwe neElection Resource Center vange vakamirira MDC Alliance vaJacob Mafume vePeople's Democratic Party vati mutemo wePolitical Parties Finance Act unofanira kubviswa kana kuvandudzwa kuti vese vanenge vakwanisa kunyoresa kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika kana dzeparamende vapiwo mari pasi pemutemo uyo. VaMafume vati mutemo uyo unopa mukana kubato riri kutonga pamwe nemamwe shoma anenge akwanisa kusvitsa pachereso chekuti bato ripiwe mari.
Haubetseriwo futi kana makandidates akwanisa kupinda kuita makandidates epresidential kana kuti akaita makandidates AMP. Anongosiya funding ichingoenda ku vakuru vehurumende. Saka mamiriro akaita mutemo uyu haubetseri democracy muZimbabwe, unovharira vanhu pashi.
VaMafume vatiwo havasi kufara nenyaya yekuti mutemo uyu unorambidza mapato ezvimatongerwo enyika kuti awane mari kubva kunze kwenyika, uye izvi zvinoita kuti mapato asiri kutonga ashaye mari yekushandisa pakutsvaga rutsigiro. Vachitaurawo pamusangano mumwe chetewo nengo yezanu PF vatafadzwa mugwadi vati harisi basa rehurumende kungopa wese anenge atanga bato rake mari. Vamugwadi vati mutemo wakatonaka sezvauri.
Political Parties Finance Act iripo iyi inovapa mukana wekuti kana vachinge vakambena vakadiwa nevanhu vanosvika 5% zvichikwira kuendera kumberi, vanowanawo ka small amount kanongopiwa maparties ese zvichienderana nepercentage yamahwina nayo kuti munodiwa nevanhu zvakadii, moshandira vanhu moita maactivities yenyu. Hatitenderi kuti vanhu vafandiwe nemaforeigners. Chero ukaenda kustates havatotenderi, iwewe ipapo chero ukaita mazimari ukada kufanda United States of America, Republicans or Democrats, unosungwa ukaenda kugwanda namumbeya ubudiko.
Parizvi no zanu PF neMDCT yava Nelson Chamisa ndizo chete dziri kupiwa mari nehurumende pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira mubatanidzwa weCoalition of Democrats vaElton Mangoma vauza Studio 7 kuti hapana bato rinofanira kutombopiwa mari nehurumende. Vati kana vave kutonga vachabvisa mutemo uyu zvachose sezvo vachiti kutambisa mari yehurumende inofanira kunge ichishandiswa pamabasa saibudiriro.
Mutemo wacho ukautarisa hautauri kuti unofana kupiwa mari endirini. Saka izvozvo zvinoita kuti vangoite madiro avo nemari iyo. Saka vanogona kungotora mari yavanoda nekuti ndivo vanenge vachizvipakurira nguva yavanoda. Saka zvinotoita kuti playing field yetiri kukomplena kuti haina kumira zvakanaka. Ira vetoramba yakatosamira zvakanaka.
VaMangoma vati vanhu havafaniri kupinda munyaya dzezvimatongerwo enyika kana kutanga mapato kuti vagopiwa mari nehurumende. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku vati handi mapato ose anofanira kupiwa mari, asi kuti panofanira kuva nechiereso chekuti ndiani anopiwa mari. Vanoti nyaya yekuti mapato anenge awana zvikamu zvishanu kubva muzana zvemavhoti ndiwo anopiwa mari inofanira kuongororwa, uye zvikamu izvi zvinofanira kuderedzwa kusvika pachikamu chimwe chete chemavhoti kubva muzana zvemavhoti. Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti mapato akapiwa mari pachena munhu wese anogona kutanga bato rake. Mutongi mukuru wematarezi mhosva vaLuke Malava vakarasa nyaya yemamwe mapato ainge akwidza nyaya kudare reConstitutional Court achidawo mari pasi pePolitical Parties Finance Act vachiti kuita bato rezvematongerwo enyika harisi bhizimisi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Gwaro reongororo yakaitwa nemasangano maviri anoshanda akazvimiririra raburitswa nhasi rinoti madzimai mazhinji munyika anoona sekuti haakwanise kuchinja zvinhu munyika. Kunyange hazvo gwaro iri richiti veruzhinji vane mukana wekuita zvavanoda nenyika yavo kubudikidza nesarudzo dzemwedzi unouya. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vachitaura pakuparurwa kwezvakabuda muongororo yavo, mutungamiriri wesangano remagamba network, Vafara Emandro, vati ongoro ya vakaita yakaburitsa pachena kuti vanhukadzi zvikamu makumi matanhatu kubva muzana vakati havakwanisi kuchinja zvinhu munyika ukuwo vanhurume zvikamu makumi manomwe nevana kubva muzana vachiti vanokwanisa kutaura kuti nyika inofamba sei
takawana kuti 91% of the respondents vakaregister kuvota 98% of those respondents vachavota takawana futi kuti in terms of most critical issue here go affect my Zimbabweans, number one is the economy, but number two it's corruption. Takawana futi kuti the majority of Zimbabweans wanofunga kuti iwo wanokwanisa ku influence change munyika.
Nyanzvi munyadze zveupfumi uye vashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute in Zimbabwe amai Naomi Chakanya vati chinokonzera kudaro inyaya yekuti madzimai ndiwo anoshungurudzwa nezvematongerwo enyika pamwe nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika hwavanoti huri kuramba huchiwira pasi.
Okay, tunoti isusu upfumi hwenyika waderera, noti tikatarisa kukura kweikonomi yedu yeZimbabwe kwanga kuchidzikira kubva nguva yatanga tiri kuma 11% growth rate, economy yedu ichikura at 11%. Ukada kutarisa iko zvinoisvuya hatisiri kuma two figure percentages, iko zvinoisvu tadzikira. For example, mukada kutarisa in 2014, for example, GDP yedu, economy yedu yakakura ne 3.8%. Gore rakatera takabva tadzika kubva pa 3 kuenda pa 1.1%. Gore rakatera tikabva tadzika futi furikidza zvatanga takamboita. Ndosaka ndiri kutaura kuti neupfumi hwedu hwemuZimbabwe huri kuderera, hatisi kukwirira senyika panyaya dzezveupfumi.
Imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati ongororo yakaitwa nevemagamba network vashanda pamwe chete nesangano reCitizens Manifesto inotsinirawo zvakaburitswa nesangano reAfrobarometer masvondo mashoma adarika zvekuti veruzhinji havasi kuda kuva pasi peutongi hwevari muchiuto kana kuti military rule. VaMukundu vati zviri pachena kubva mugwaro reongororo yaparurwa nhasi kuti veruzhinji vari kuda sarudzo dzakachena.
Havadi kuti mauto arambe ari muutongi kana kuti vatonge nyika. Vanhu veZimbabwe vakatsinira kuti vanoda kuti ivo vave nemukana wekusarudza vatungamiriri musarudzo dzine jekerere, dzisina kumbunyikidzwa, dzisina kupindirwa kwemauto nemapurisa kana vanoona nezverunyararo mukati mesarudzo. Saka ini kuona kwangu zvinoburitsa pachena kuti vanhu veZimbabwe vane ruvimbo rwekuti ivo vane simba uyezve vane mukana wekuti vazvisarudzire vatungamiriri vasina kumbunyikidzwa nemauto.
Imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wemedia center vaErnest Mudzengi vati sarudzo dziri pachena dzinogona kunetsa kuti dziitike sezvo vari muchiuto vari kupindira munyadzi zvematongerwo enyika.
Hatingati mauto haana chokuita nesarudzo iyi nokuti mavuto ndiwo ari kutonga nyika. Nyika inova mugabe vakabviswa nemauto, saka mavuto ndo haapakati pokufambiswa kwezvinhu munyika. Saka kuti titi mauto haana chokuita nesarudzo iyi tinenge tanyeperana. Ipapo manje ndo pari kunzi novo ruzhinji toda kuti pave nevandudzo yesarudzo, asi ivo vekuzeke vari kuramba kuti vandudzo iitwe. Hatizivi kuti vanorambirei.
Ongororo itsva iyi inotiwo veruzhinji vari kuda kuti uori hupere munyika uye vazhinji vakataurwa navo muongororo iyi vakati matambudziko akatarisana nenyika anopedzwa nekuvhota musarudzo. Vamwewo vanosvika zvikamu makumi maviri nezvitatu kubva muzana vakati kushanda nemasangano akazvimirira ndiko kunoita kuti zvinhu zvinake. Vamwe zvikamu makumi maviri kubva muzana vachiti kushanda nevari muhurumende kunobatsira zvakanyanya kugadzisa matambudziko akatarisana nenyika. Ukuwo zvikamu zvina kubva muzana zvakatiwo hapana nzira dzinoita kuti veruzhinji vanzwikwe zvavanenge vachida kuti zvigadziriswe. Pavanhu zviuru zvitatu nemazana matatu vakabvunzwa mibvunzo paongororo iyi zvakabuda pachena kuti vanhu vazhinji vakanyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino uye vazhinji vavo vanoti vachaenda kunovhota musarudzo idzi. Vemagamba Network neCitizens Manifesto vanoti vachaita imwe ongororo yakadai pasati paendwa kusarudzo mwedzi unouya uye kana sarudzo dzapera kuti vanzwe mafungiro everuzhinji munyaya dzinobata upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vepamuzinda weWhite House vanoti kurongwa kwemusangano mukuru pakati pemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nemutungamiriri weRussia vaVladimir Putin kuri kuenderera mberi. Masangano enhau anoti musangano wavaTrump navaPutin uri kutarisirwa kuitwa mwedzi unouya panguva iyo vaTrump vachashanya kuEurope kumusangano weNATO. Kanawo mazuva maviri mumashure memusangano uyu avo vaTrump vachashanyira Britain. Varimi vechibage vari kugadzirira kukohwa zvirimwa zvavo apo mwaka wekukohwa wava pedyo kusvika mudunhu rekondoa kuTanzania. Mumwe mudzimai wemubhuku rekwanenia amai Amina Hussein rwendo runo vari kuedza nzira itsva yekuchengetedza gohwo ravo vachishandisa masaga emazuva ano. Masaga matsva aya anoita kuti chibage chirambe chakaoma kusapindwa nezvipukutu mukati memasaga aya uye kudzivirira unyoro. Mapurisa ekuDurban kuSouth Africa anoti akasunga vanhu vatanhatu nezuro manheru kuVan Rienen Pass uko kwairatidzirwa nevachikairi vemagonyeti vemuSouth Africa vachiti vari kutorerwa mabasa nevekunze. Magonyeti maviri anonzi akapiswa mumhirizhonga iyi. Vasungwa ava vanonzi vamiswa pamberi pedare redzimosva masikati anhasi. Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti vasungwa ava varegedzwa here. Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko muSouth Africa amai Nomvula Mukonyane vati kuvharwa kwemigwagwa nevaratidziri ava kunodzosera kumashure budiriro yeupfumi hwenyika. Vaudzawo paramende yavo kuti vanobatwa vachipara mhosva dzakadai vanofanira kusungwa. Kuratidzira kwakaitwa nezuro kwakatora maawa 12 uye nanhasi motokari hadzisati dzofamba zvakanaka mumugwagwa uyu. Takurukura nava Dennis Juru vanga variko kuSouth Africa kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei.
Zvino zvinofadza chaizvo kuti mapurisa azokwanisa kuti anga achidzosereza chimiro chinofanira chiriko kunyange zvavo vanga vati nonoto yavo kuti vazviite. Asi tinotenda zvikuru nechiitiro icho kuti zvazokwanisa kudaro uye vanhu vasungwa. Tinongokurudzirawo vafambi vari kufamba vangave vari vatyairi vemagonyeti acho anga akamiswa kuti pari zvino tanga tichitarisa mugwagwa waN3 unobva kuDurban wakananga kuDurban kuti mugwagwa iwoyo wazara motokari zvikurusa zvekuti tatoitika dzakawanda kuti mugwagwa wazarisa. So tachikurudzira kuti vanofamba zvavo ngavagone kusenzesa mumwe mugwagwa kana vachida kuti zvivafambire mushe yakaita sanike pane mugwagwa unobuda wakananga mulegi smith kana vabuda muescot varaba kusema sawa yeye mwenyewe anakubira mu Newcastle yotara R23 ile zina bidira ku Wittenberg asi chimwe cha mira acho zvakanaka hakutsinya angave ari kuprotesta kana kudi iye tinotivo nekuri mende South Africa vanofanwa kusunga uye kuranga chikurusa avo vakakonzeresa chiitiko ichi.
Tanzwawo mugurukota rezvekufambiswa kwemashoko muSouth Africa, amai Nomvula Mukonyane vachitaurawo pachena vachiti aiwa izvi zvakaitikwa izvi hazvifaniri kudzokororwa uye vamapurisa anofanirwa kutora mutemo vachisunga vanhu vose vanoita zvakadai. Zvinopawo meseji yakaita sei kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kusenzawo muSouth Africa?
Izvo kune kwanga kutaura kwehurumende zvaiva hurumende inotaura chidare, asi vanhu vavavo vakavaregerera zvikurusa sekuti hakuna mutyairi muZimbabwe anotyaira muSouth Africa, asina mapepa ekutyaira. Zvino kana hurumende ine mapepa ekugara, kana hurumende yakabvumira kuti vana veZimbabwe vasenze munyika yeSouth Africa vane mapepa, ko ivo vanogovaanani vanenge vakumisa zvinenge zvaka vanhu vari pamutemo kuti vange vachi.
Avo vanga vari mukuru wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunare kuJohannesburg neStudio 7. Mabatirwo ari kuitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ari kuramba achikonzera mitauro wakanyanya munyika. Vanopikisa vakawanda vachiti ZEC iri kukundikana kuita mutongi gava, asi veZANU PF vanoti vanopikisa vari kungorova bembera nekuti vari kutya kurakashwa musarudzo. Nyaya iri kunyanya kunetsa pari zvino inyaya yegwaro rine mazita evavoti kana kuti voters roll. The MDC Alliance vanoti ZEC haisi kutevedzera mutemo pakubuditsa gwaro rakachena nenguva uye rine zviso zvevanhu sezviri muurongwa hutsva hweBVR. Asi sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti vari kuita zvose zvinodiwa kunyange hazvo paine zviminga mupinyi pano neapo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu we Studio 7 abata sachigaro weZANU PF kuBritain vaNick Mangwana uye mutauriri wePeople's Democratic Party varizve nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMafume kuti sei vasiri kufara nemabatirwo ebasa neZEC.
Zvokwadi batai murefu batai mupfupi, voters roll yavakatipa haina zvairi kutaura, haina mapikicha, haina vanhu vakanga varipo vakaitwa pamope exercise havasi kuapia. Pane mamwe mazita pakaiswa vanhu kana 100 pamusha umwe chete unokwana vanhu 5. Voters roll iyi yakangofanana neyamudede yataikombulena. Hatizivi kuti bhora rechigumba riri kutambwa namai Chigumba iri tichasvikepi naro.
VaMangwana, munoonawo sei zviri kutaurwa nevanopikisa vatakatarisa nebasa riri kuitwa neZEC?
Totanga taita separation inowanzoitwa separation. ZANU PF haisi ZEC, so ZANU PF haitaure kudivi reZEC. So zvatinotaura panapa ndezvezano PF, handisi kuzvenge zviri zvokuti ndikutaura on behalf of ZEC. Tiri maplayers tese, tiri vatambi venhapo. ZEC ndi zvekindi referee hongu sei zvamunoziva mese. Voters roll yakudhara maitiro ataiita yanga ine kwakune kunetsana pakati pevoters roll, sei tobva tabvumirana kuti ngatishandisai voters roll ine high technology. Zvisati zvamboitwa kuZimbabwe, taakutanga chinhu chinowani. Zvatanga zvinazvo kudhara zvese ngatibvisei, ndokubva tadzima bvisa voters roll yatanga tinayo, kubvisa database zvese ndokutanga from scratch. Hachisi chinhu nyore kuita izvozvo kana uchishanda nepopulation yakakura seZimbabwe. Kare kare zvako kwakaita se2013, even then tatisina enough human capital iri skilled kuti igadzire database redu. Ndo pataisi outsourca kuna mamwe makambani. Rimwe gore vakazonzwa kuti kwaita kambani yainonzi Mikuvhu iri kutiitira basa nokuti ndova expert yezvinhu izvi. Vamwe vakadhiyeza kudai kuvhaisa varoizi kwaita
VaMafume, siyai VaMangwana vapedzise.
Iri kushanda guki nikuva kuitira vanhu ndikuitira vateereri kuti ndi explain kuti tasvika sei patiri. Saka nekudaro zvaitwa izvi zvakazvitwa kuti tiite pachedu zvaka kodzwa nokuti tikatsvaka mamwe companies vanoamba excess in population recording kuno kutwa mutauro wakawanda saka ngazvitwe namaZimbabwe enzi vanhu vedu but skill yacho yatatina iri limited nokuda kwaizvozvo kukuti tatanga pasina tatanga kuvaka takaputsa tikatanga panyowani mistakes are about to happen saka ndopamona pachitwa testing your project project ino itwa munzi chimbotarisa zvakamira sei saka yes handingarambi kuti panogona kuita maerrors but chinhu chakaita sokunzi picture izvi zvinge zvane perfection mukati zvane maperfect mukati chaunodira kuona picture yemunhu iwe wakangotarisa database ramunhu uri munhu ausingazive rokuti kune munhu anonzi Jessica Ndungweni chinoda kuona musoro wake chii
vamafume mifananidzo yevanhu munoidirei nekuti akambotaurawo inini nevamwe vezeki vachiti aiwa hapasi kutsvagwa tsvarakadenga kana kuti mamodels nekudaro mazita akakwana
haungagadziri biometric row woti uri kugadzira biometric voters row hapana kana any biometric pairi wogadzira voters row yakafanana neyamudede if you are saying kuti ndiri kupa vanhu biometric voters row the first biometric iripo ipicture yemunhu mamwe anotowedzera fingerprint sezvakaitika papassport pamwe kuva vadeveloped vanotowedzera DNA kuitira kuti vanhu vakafa vasavhota kuitira kuti pasakloniwa mazvitupa munhu wongopiwa chitupa chonzi ndechake nekuti pavoters row hapana face madetails anenge akafanana varume ava vanogadzira zvakawanda but mutemo chaiwo chaiwo mutemo ngatitevedzerei mutemo ngatikoshesei mutemo pane maregulations akaitwa a2017 akataura kuti kuti tizopa mavoters row pakuzoinspekta mavoters row pavoters roll it must include the following ikataura iyo kuti ngapave nepicture isusu tatambura nekuvhoterwa nevanhu vakafa tatambura nekuvhoterwa nevanhu vanogadzirirwa zvitupa vasiri ivo toda kuona kuti munhu auya uyu ndiye passport yedu zvaine chitu zvaine picture pane akambofa here chitupa chemunhu zvatine picture pane akambofa here zvino kuti picture yaenda pavoters roll ndo yava problem ngati ngavatevedzere mutemo vanhu vezeka
vamangwana manzwa vamafumi vari kuti mutemo wesarudzo unosungira kuti pange paine mapicture nekuti BVR kosei zvichizochinjwa panguva ino
data rakabuda riripo ireri data rinoindicata kuti munhu uyu ndiani kana paunosvika chitunha hachivhote nokuti handiziti kuti kwanzi munhu anovhoterwa nomunhu asipo how does that work iwo paunosvika una maidentity particular dzako
sachigaro weZANU-PF kuBritain vaNick Mangwana vachitaura vari parunhare kuBritain manzwa zvekare kubva kumutauriri wePeople's Democratic Party uye vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume vachitaura parunhare vari muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kumitambo yeWorld Cup kuRussia. Mugroup C, Denmark neAustralia dzaita mangange 1-1, ukuwo France yakunda Peru 1-0. Na 8 PM Argentina neCroatia dziri kukweshana muGroup D. Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM nasi tiri kutarisa vanhukadzi vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Ongororo itsva inoratidza kuti veruzhinji havadi kuva pasi pehurumende yemauto. Mamwe mapato anopikisa anoti mutemo wePolitical Parties Finance Act unofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti munhu wese anonyoresa kukwikwidza awane rubatsiro rwemari kubva kuhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington, D.C.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Zomohle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 21 kuNhlangula 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
social media sulavuthi yakhona ukukhuluma and everything, criticize and everything, but ikonkani ukuthi uphele uyakhona ukukhuluma, but on the reality imali ayisatholakali, some more percentages are even higher, some more abantu imisebenzi still can't get work, some more, so everything is still as it is or even worse than as it was.
Ucwaningo olwenziwe inhlanganiso yemagamba netweki luveza ukuba abantu abanengi kabasawujabuleli umbuso weZANU-PF, njalo bathi umumo womnotho uzaqhubeka usonakala.
Masingaphelele ekukhuthazeni lathi ukuze singezelele nale inamba. La ngiyakhuthaza mina ukuthi la ma-leaders bonaba abakhona kuma-civic society, bama-leaders bona basethe babona ukuqhakatheka ukuthi bomama kabangene, labo kabasukumephela bangene, ngoba singabelokhu sikhuza sina singaphandle, siyahlupha khona lokho.
Abesifazana bamabandla achiyeneyo abazancintisa kukhetho bakhuthaza abanye babo ukuthi babavotele. Umthetho ndaba kamantshi kobulawayo namhla ulaye amapolisa ukuthi abophe umgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Abednego Bebe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ucwaningo olwenziwe inhlanganiso yemagamba netweki luveza ukuba abantu abanengi kabawujabuleli umbuso weZANU-PF, njalo bathi umumo womnotho uzaqhubeka usonakala phansi kombuso waleli bandla. Kubika uGibson Bebe eseHarare.
Lolu cwangiso lwethule namhlanje eHarare ngabe magamba netweki phansi kohlelo lokucubungula olwe Citizens Manifesto le Orange Door Research ephiwe igama lokuthi Citizens Voice Index ngabantu makhaza beveza ukungasuthiseki ngesimo somnotho elizweni. Inhlanganiso lezi bezidinga ukuthola ukuthi abantu bawubona njani umumo okhona elizweni. Abantu beZimbabwe bathi kukhanya kumnyama emuva laphambili ngoba umnotho ungamanga kuhle, inkohlakalo isingumkhuhlane phakathi kwenkokheli yezombusazwe lokungaphathwa kuhle kwamadolobho. Ucwangiso lolu olusebenzise umakhalekhukhwini ukuthola limpumela iveze ukuthi inengi labaphathekileyo ngabatsha bekhala ngendlela umumo womnotho obaphethe ngayo, lobanje besithi umumo wezombusazwe usungconywana. Kutholakale njalo ukuthi abanengi abasemhlubuleni weMandebeleni yibo abalesilinganiso esikhulu sabangasuthiseki kakhulu ngendlela umumo womnotho ophethwe ngawo libandla leZANU-PF. Umnumzana Khuzana Izinabashe obesembuthaneni lo uthi umnotho welizwe awukaguquki, laloba nje abantu beZimbabwe besinelisa ukukhuluma abakufunayo ikakhulu ebulenjini be-intanethi.
Ngiyabona into ekhona ukuthi there's nothing that's pretty much has changed other than ukuthi ku-social media sulavuthi yakhona ukukhuluma and everything, criticize and everything, but ikonkani ukuthi uphele uyakhona ukukhuluma, but on the reality imali ayisatholakali, some more percentages are even higher, some more abantu imisebenzi still can't get work, some more, so everything is still as it is or even worse than as it was.
Omunye obesembuthaneni lo ngumnumzana Ashley Funye, yena-ke uthi vele kalukamehlulo phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lowayengumongameli uRobert Mugabe.
Lokhu kusho ukuthi abantu abaningi they are now interested and they are now conscious ukuthi beyenze ama-decisions othi lizwe labo lihambe phambili, ngoba siyabona ukuthi eminyakeni edlulileyo bekungela that change, and abantu now they are motivated. Why? Because babona ukuthi no kuyinto esesikwanisa ukuyenza, and mostly kungama-youth, because ama-youth alamsebenzi, and ama-youth yiwo afuna ukuthi ilizwe litshintshe. So lokhu kutho ukuthi Zimbabwe is ready for change, and Zimbabwe not only open for business okhunywa mnanga. And ngangakokhuluma kwesinye isikhathi ukuthi into eyenziwa ngumnangagwa sikhala even from his 100 days, into ayenzayo yokubala i-100 days, akula nto ayenzayo. And up to now wakhuluma wathi uzabopha bonke ama-criminals asarawunde umgabe, but up to now akula criminal obotshiweyo.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Leopold Mnende uvumelane nempumelelo yalolu cwangiso esithi kuqakathekile ukuthi eleZimbabwe lifuna imisebenzi enje eveza sobala izifiso zabantu.
Welcome ama-research anje, so ngoba yiwo angasitshela ukuthi uZulu ucabangani, yiwo angasitshela ukuthi abantu bona bafunani njalo bakhala ngani.
Imagamba Network yazise ukuthi ucwangiso lolu luzaqhubeka lusenziwa ukuze ilizwe leZimbabwe lazi imicabango lemibono yabantu makhaza. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Abesifazana bamabandla ezombusazwe ehlukeneyo sebekhuthaze abanye babo ukuthi babavotele kukhetho oluzayo. Kubika uMavis Gama.
Abesifazane laba bathi bona bazwisisa ngcono inkinga ababhekane lazo, ngakho ke balakho ukuthola indlela zokuzilungisisa, okuyinto abathi kayizwisiswa yinkokheli yesilisa ngoba ingazake idibane lazo. Omunye wabesifazane laba kungunkosikazi Rejoice Nomalanga Ngulube, omunye oncintisa ukuba amele iGoromonzi South ephansi kwebandla le-United Democracy Movement UDM elikhokhelwa ngunkosikazi Violet Mariacha.
Abantu eGoromonzi South bathembisa okokuqala, sifuna isikolo sikahulumende, simele sibe leklinika ukwenzela ivini omama abafuna ukubeletha abangabe behlupheka ukuthi bagade imijova besiye tafara kumbe emabhuku. Then sifuna ukulungisisa ama-roads ethu akalunganga kulezinye indawo lapho imijova engafiki khona, icina endleleni, then abantu baqedise ngokunjani ngokuhamba ngenyawo. Amagetsi sibilakula, amanzi sibilakula, then into i-issue ama-stands ethu abhala ukuthi provisional stands. Sifuna ukuthi ama-stands ethu sikhulumelana le-council, ama-stand abantu abe ngama-stand sibile ukuthi siyi-stand yakho, ayikhona lokho esithiwa i-provisional stand. Siyakwala lokho, sifuna ukuthi sibe lama-stand ethu njengabantu be-Goromonzi South.
Bakhuthaza njalo abesifazane abakunhlanganiso ezisebenzisana loZulu ukuba bangene labo kwezombusazwe basize ekulungisiseni isimo elizweni, hathi kuphelela ekukhulumeni ukuthi balutshwana abesifazane abazimisele ukungena kwezombusazwe. Unkosazana Abigail Mupambi womkhankaso we-hashtag this constitution wokufundisa uZulu ukuba azwisise okumunyethwe yisisekelo sombuso uthi ubone kufanele angene kulolu khetho ancintise laye kolwama-senators engena nge-proportional representation engaphansi kwe-MDC Alliance.
Khona kuyana kunzima kuyasihlukumeza. Yikho ngithe mina from i-human rights defending perspective besi sakhuthaza sime sicine khonapha, but lati site sikubona ukuthi hayi bakithi masingaphelele ekukhuthazeni lati ukuze singezelele nabeyi number. Ngiyakhuthaza mina ukuthi la ma-leaders bonaba abakhona kuma-civic society, bama-leaders bonaba sethe babona ukuqakatheka ukuthi bomama kabangene, labo kabasukume phela bangene, ngoba singabe lokhu sikhuza thina singaphandle kuyahlupha khona lokho.
Ulandisa ngokuthi kungani wakhetha ukuncintisa ngaphansi kwe-MDC Alliance unkosazana Mpambi.
Kodwa-ke ngizathi ngithi nje ngingene kuko ngithe nginanzelela lindaba ngakhangelisisa ukuthi ngingangena ngayiphi indlela, ngabona ukuthi mina ma ngithe ngakhangela nje i-ideology
singachoka namuhla ideology la mama manifesto laba esikhangelane nawo mina ngkwami ngibona ukuthi ideology ekhona engathembisa ukuthi i situation yabo mama ingachinja phambilini ideology leyo ngithole ku ally yikho ngigijimele ally
abahlonisisa lokucubungula ngezombusazwe bathi liqhubeka lincipha inani labesifazane abangena kwezombusazwe kizo zonke izigaba la kumabandla wonke ezombusazwe elizweni lanxa beyipho abayingxenye elenani liphezulu kakhulu ukwedlula besilisa njalo beyibo abaphathwa ngokuphindwe kanengi kunkinga uZulu elizweni abhekane lazo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama.
Yebo 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 mthwakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izizalwane zeZimbabwe ezichayela amaroli athwala impahla ezishiyeneyo phakathi kwedolobho leJohannesburg lele Durban kwele South Africa sesikhuthaze uhulumende wakulelo lizwe ukuthi angenele kulandela udlakela oluqale izizalwane zaseSouth Africa esezivale imigwaqo zisithi kabachiye umsebenzi ngoba bengekela belakho ukubachisela phakathi kwamaroli abo. Kubika uBenedict Nhlapo.
Wayamisa lawa matruck lapha eMoy River wabuza amapepa wabuza ukuthi ubuya kuphi ma wakuthola ukuthi ungowangaphandle washise itruck yakhona. Le ndaba veli ayimanga kahle because it's a form of xenophobia itself.
Lo ngumnumzana inches asithi sizolana seZimbabwe ongumunye wabachayeli bamaroli athwala impahla zisuka eJohannesburg zisiya eDurban kanye leziphendukayo uthi kusukela ngenyanga ephelileyo babhekane lohlupho olukhulu kakhulu kulezizalwane zakwele South Africa ezibavimbayo endaweni yeMoy River xa ungatholakala ukuthi babuya phandle kwelizwe bamiswe kuthiwe abasayindawo. Abakule South Africa lamba kuhlangene abachayeli bamaroli ndawonye lezakhamiza kulindawo bethesa abachayeli bakwamanye amazwe omlando okubathathela umsebenzi. Bathi njalo abakwamanye amazwe laba bavuma ukuholiswa imali encane ngosekusenza bona abafuna enenge bangaqatshwa. Omunye umchayeli wakule South Africa ongathandanga ukuvezwa igama uxwayisa abachayeli bakwamanye amazwe laba ukuthi bachiyane lalo msebenzi nxa besathanda impilo zabo.
Lelo liqiniso. Into ezakalayo kathesi akuladlakela ukwakathesi kodwa amaroli wonke amile asebefuna ukwenza manje ukuthi bangene iroli ngeroli ukuze njengomthayeli uziveze nxa ungumuntu wokuza lami angikwazi ukuthi baza kwenzani ngoba okwamanje akusadlala.
Ngusenjalo umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabhena uthi bakhathazeke kakhulu ngalesihlakalo.
Bafisa ukuthi ngabe yibo ama South Africans aba driver la ama truck mba abaqhatshwe khona. Thina ke sizamsikwenze njenge African Diaspora Forum sisebenzisana futhi le Zimbabwe Community in South Africa ukuthi sike sixoxisane lo hulumende labama union abama trucks ukuthi kubone ukuthi udaba lolo lungasombululwa njani.
Emaviki nambalo edluleyo kulamarola amabili achayelwa izalwane zakwamanye amazwe achiswe ngabe betshengisela laba bevale mgwaqo eMoy River besithi abafuni kubona umuntu okwelinye ilizwe odlula lapho echayela iroli. Loba nje imizamo yokuthi uhulumende aphawule ngalolu daba ibingakaphumeleli amapholisa aqaphe isimo kanti axotshana labatshengiselayo laba njengoba sebefake amatshe emgwaqweni kanti ke bengakumisa udlule balandela bedubula. Melestudio 7, Johannesburg, South Africa, Ngingu Benedict Ndlapho.
Umthethwandaba kaMantshi kobulawayo namuhla ulaye amapholisa ukuthi abophe umgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Abednego Bebe, ngemva kokwehluleka ukuza enkantolo ukuyathonisiswa ngecala lodlakela aletheswayo. UBebe ongumeli wenkayiSouth edalele eParliamente ubotshwe kunyanga ezedluleyo esetheswa icala lokutshaya amalunga e-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. UMnumzana Bebe uthi wehluleke ukuya emthethweni laba namuhla ngoba ufelwe yimota esendleleni.
Ibe ngiku constituency iviki yonke le nje kusazi ukuthi izikhathi zomkhankaso ngitheke sengivela ngale imota yasisuka ingifela isuke yaphuma iviri yasiphuma iganga. So ngikhuluma nje hayi khathesi sethu ilungisile, silungiselela ukuthi simelele breakdown ukuthi babuye-ke bayithwale sesiya la kobulawayo. But ungasenani-ke ngokusemthethweni ngizaya-ke ekhothi-ke ngiyebanika kumbe ngiyefaka lobo bufakazi ukuthi hatshi-ke bengu-constituency ngisenza umsebenzi basensithi-ke ngisiza-ke kwasokusiba-ke liphutha lokuthi-ke imota ibisisuka sisenza. Ngoba imota phela into engakhulumiyo ayikutshela ukuthi kathesi izakwenzani isikhathi eside. Qiniso lokuthi-ke ama-lawyers ami ngiwazisile ukuthi kulento enjalo ngithemba-ke ukuthi kuhambile kwafika emthethwandaba lokho. Kodwa-ke okuncane ngikwaziyo-ke ukuthi-ke nxa isizathu sakho esenze ukuthi wehluleke kuyaathandaba siyisizathu esibambekayo akuze kwaba lo hlupho oluya ngaphi.
Uthi obukuconstituency yakho ukhankasela ukhetho, uhamba njani wona umkhankaso wakho?
Umkhankaso uhamba kuhle kakhulu sibili-ke engingakutsho ukuthi-ke sesilohlelo oluhle esilulandelayo ukuthi hatshi bo thina-ke esikukhankaselayo esikumeleyo njengebandla sithi thina-ke amandla kawasuke eHarare, izinto kazisuke ukwenziwa eHarare. Sifuna ukuthi abantu bavote ngokutshengisela ukuthi hayi thina-ke sivotela ukuthi-ke amandla okuthi sizithuthukise, amandla okuthi sisebenzise lokho okwenziwayo, amandla okuthi sisebenzise le mali ephuma kwethu indawo kawabuye ezabelweni, izimali zonke zifikele ezabelweni zingabi izimali ezithiwa ziya eHarare zonke lezi ezisuka eHarare. Ungakhohlwa-ke Ntunga ukuthi-ke uhlupho oluba khona isikhathi esiningi umuntu ungaze umnikeze amakhiye aleyo ndawo yokugcinela imali uyabe sebona engani imali liyana ngeyakhe. Kuba nzima-ke ukuthi-ke umuntu lwana bese limenza asebenzise imali kaZulu ngendlela eqondileyo.
UMnumzana Abednego Bebe ngumgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxela esenkayi. Live Talk kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama namuhla sikhangela okwenziwa ngabesifazana abazancintisa kukhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELePakistan lithi umkhokheli wamalwecatsha esiTaliban alwisa lelo lizwe leAfghanistan uMullah Fazlullah ubulewe ekuhlaselweni kweqembu lakhe ngomtshina wedrone libutho leAfghanistan lincediswa yiMelika. lanxa kulamabandla amanengi azancintisa kukhetho lwalonyaka, inengi lifake amehlo kubandla leZANU-PF lakumanyano we-MDC Alliance, wona okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. UChamisa okhokhela njalo elinye lamacele e-MDCT. Kuyini kahle kahle amabandla la aza kwenzela uZulu alubana ethe anqoba? Sixoxele sikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule. USibanda usungula lingxoxo.
EMDC ekhokhelwa nguPresident uNelson Chamisa ithembisa uZulu ukuthi ngemva kokhethelo sizabona ukuthi into ezifana lezibhedlela, imigwaqo, izikolo, ama-university lamabhizimusi azaqala ukuthola ukukhula, umuntu wonke osebenzayo indlela abasebenza ngayo, imiholo lemisebenzi zikhangelela ukuthi izaba into eziqakathekileyo esizazenza ngensuku ezincane kakhulu. Siyananzelela ukuthi uhulumende okhona usele minyaka eminingi kakhulu efika 38 izinto lokhu zihlupha, zisala lokhu zibuyele emuva. Okuhluphayo kahle kahle kuvele sisazi ukuthi kuyindlela abantu abacabanga ngayo labahlela ngayo izinto zabo. Uhulumende kaPresident Nelson Chamisa ulakho ukuthi akhe, ngoba umqondo wabantu abasebenza laye wabantu abakhululekileyo njalo abasebenza ngesimanje manje sikuthi yi-smart working le-smart planning, okuyinto ehlule uhulumende ngoba elabantu abangakwaziyo ukusebenza ngalindlela entsha esetshenziswa ngamazwe amaningi aphumelelayo njalo aqhubeke siya phambili afana labo-America, o-Britain, o-China njalo njalo. Yikho ngibona ukuthi uZulu weZimbabwe dinwe ngayo, ngakho kuhlupheka lokho, kumele akhethe ingqubekela phambili.
Baba Gawule, kuyini okutsha elehluleke ukukwenzela uZulu eminyakeni yonke le edluleyo elizamenzela khona kathesi?
Ubaba uMnangagwa usetshengisile yena ukuthi yena kuyini afuna ukwenzela abantu. Ngokunjalo okokuqala uvulile amasango wathi Zimbabwe is open for business. Okokuqala lokhu iZimbabwe idinga khonokho ukuthi abantu bebuye bezoinvesta balethe imali eZimbabwe la. Yokokuqala lokhu kudaleke lemisebenzi ngaleyo ndlela. Bese kusithi-ke kulezinto ama-projects athize amakhulu, ama-deals amanye ayenziwe lamanye amazwe, upresident kazange ahlale phansi okwensuku zenezi engenile e-ofisini okwensuku ezilutshwana lezo. Ubegijima nje elokhu edinga abantu abangasincedisa lapha kuleli lizwele leZimbabwe. Ngokunjalo ukuvuselela umnotho yinto yakuqala, ukuthi umnotho welizwe uvuselelwe. Ngokunjalo kudaleka imisebenzi, abantu bathole imisebenzi, okunye bekubese kulandela. Okunye njalo okuqakathekileyo ukuthi imali le ehluphileyo imali ibe khona elizweni. Ngokunjalo into esamelele kuphela ngento yonke esiyenziwe ngubaba uMnangagwa ingathi akula even lokukampena kodwa vele kulula kakhulu, ngoba uMnangagwa uzikampenele yena wazenzela umsebenzi wakhe ukuthi yena ufuna kwenze. uMnangagwa uyenza ama corrections, nguye umuntu ongasiswa ongasikhuphula asiswe elizweni lokuphila, elizweni lweluji lenyoni.
Dokotela Sibanda, uyamuzwa ubaba uGawule?
Ngiyamuzwa mpela. Ngibe ngimkhumbuze ubaba uGawule ukuthi abantu beZimbabwe baziwa bengabanye babantu abafundileyo kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Ngakuthi sicabanga ukuthi mhlawumbe bangaqhileka ngokuthi kuthiwe uPresident uMnangagwa usengumuntu ongene kuhulumende namhlanje kumbe kuthange ngumuntu omutsha. Kangazi ukuthi kuyabe kukhangelela ukuthi umuntu weZimbabwe useyisithuthu esingakanani, sengehle yokwazi ukuthi uPresident uMnangagwa ube kuhulumende weZimbabwe kusukela ngo-1980 njalo uPresident uMnangagwa ube ngumuntu oqakatheke kakhulu kuhulumende waze wafika esibangeni sokuba ngumsekeli kamongameli, izwe libhidlika kusenzakala izinto ezimbi ezifanana labo Mrambathina, kusenzakala oGugura Hundi enguminista omelele zenezo zokulwisana labantu kwakuthiwa yi-state security. Sazi njalo ukuthi ngesikhathi kubulawa abantu kusenza i-political violence, uPresident Mnangagwa nguye ngumkhokheli omkhulu kulezo ndaba. Siyazi ukuthi abantu bashabalele kakhulu ngo-2008 watsho yena uPresident Mnangagwa ukuthi hayi bo abantu bonke abeZANU-PF umongameli MDC uthe sewinile sephumelele uPresident Mugabe, mina yimi ngathi hayi kasifakeni ibutho lapha kuluyiwe, bafake ezikhundleni uthokola babe ngamasotsha, kabafakwe ezikhundleni ngolwa ulwazi ngobupresident izani cabanga ukuthi ilizwe lakhiwa ngumuntu oyedothwa ngupresident ilizwe lakhiwa yizizalwane zelizwe zonke zibambene zisebenza ndawonye lokho ikokuzenziwa ngupresident Nelson Chamisa.
Baba Gawule ukhuluma ngokhetho olukhululekileyo kodwa iZEC yenza njengomahelane iyeqa iyale lale ngendaba yevoters roll kayizwakali kayiqhubi kuhle umsebenzi ayisikho yini okuzadlelezelwa khona ukhetho khonapho
engithanda ukuthi ngikutsho yikuthi iZANU-PF ingelinye lamabandla azancintisa iZEC yikhomishini eyiyo erana sikunanzelela ukuthi yikhomishini lanxa i-appointwa ngupresident kodwa izimele yodwa laphana erana eyiyo ekhangela ngezokhetho ephethe uhlelo lwezokhetho ngokunjalo abakwenzayo konke akungeke futhi thina kuzafeva ibandla leli kuzafeva ibandla lela.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU-PF obexoxa endawonye lesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela umanyano we-MDC Alliance uDokotela Nkululeko Sibanda. Sizwe imbono eveza impiko eveza imbono kahulumende weMelika.
Lo ngumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Umongameli weUganda umnumzana Yoweri Museveni useqinisile ezomvikela elizweni lakhe ukwenqabela ukubulawa mahlayana kweziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela amapholisa. Ekhuluma edale lePhalamende yalelo lizwe, umnumzana Museveni usole amapholisa esithi iningi lisebenza ndawonye lezephulamthetho. Ngalokho uthi kuzafakwa imitshina elohlonzi egoqela eyokuthatha izithombe zabedlulayo eyama-CCTV cameras lokunye. Uthi abantu abaseyi kuvunyelwa ukugqoka izikipa ezilengwane yokuvala amakhanda, ama-hoodies. Bonke abalemibhobho kuzafanele bayibhalise. Sikhuluma nje kulesiphathamandla samapholisa esibotshiweyo kulelo lizwe esicatshangelwa ukuthi yiso esabulala umsekeli waso. Lo bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Siyabonga Standekile. Kumapanyana kubuhle ekhaya ingoma emnandi isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje ingoma esiphiwa ngusinini ngwenya ehamba leqembu lakhe letanga pasi ukuzigqiba ebezihamba phambili. Abesifazana bamabandla ezombusazwe abancintisayo kukhetho bacela abanye babo ukuthi babavotele. Umthethwendaba kamantshi uthi akabotshwe umkhokheli umcinisihlalo MDC Team Mnumzana Bednego Bebe olivalelisayo ngentungameli inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.